Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 18/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurwadzira kunobvumidzwa mubumbiro remutemo Section 59 asingazive zvinhu zviri pamutemo zviri zvinhu zvine runyararo. Mutemo wedu unoti kurwadzira munhu wose akasununguka kugashira tichiti.
Mapurisa orambidza MDC kuratidzira mupla wayo mangwana.
Izvi chokwadi kutaura kwandiri kuita ndotaura ndiri pamuzinda weMDC. Panza apa pane mapurisa anokwana mashanu pane vamwewo vasori veLaw and Order pane vamwewo veArmy
asi MDC inoti kuratidzira ikodzero yemunhu wose munyika ichishora kutumirwa kwevasori nemauto akawanda muguta iri vatungamiri venyika dzemusadak vopeta musangano wavo mukuru wepagore kuTanzania nhasi tichakupaiwo zvabuda pamitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eBulawayo arambidza zvakare bato rinopikisa reMDC kuratidzira muguta iri mangwana achiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye panogona kuita mhirizhonga. Asi bato reMDC ranga richiri kuzeya kuti roenda kudare raMajor Street here kana kuti kwete kunopikisa chisungo ichi. Nezuro mapurisa akasunga nhengo dzeMDC sere kusanganisira sachigaro webato iri muzvare Tabita Kumalo avo vaikurudzira vanhu kuti varatidzire. Mapurisa akavapomera mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi vaifamba vachitaura manyepo nekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva iyi. Magweta MDC achiri kuzeya kuti oenda kudare reMajor Street here kana kuti kwete. Izvi zvapawo kuti muguta reBulawayo muite kusagadzikana sezvo muchinzi mazara mapurisa vasori nemauto. Vanhu vemuguta iri vakawanda vagara vasiri kufara nekukandwa mujeri kwaishe ndiweni kwemwedzi gumi nemisere vachinzi vakaputsa mudziyo yemumwe munhu mudunhu ravo. Mapurisa asati arambidza kuratidzira kweMDC uku pane mamwewo masangano anonzi anodyidzana nebato reZANU-PF anonzi angaendawo kudare repamusoro reHigh Court nhasi achinopikisa kuti MDC iratidzire. Masangano aya anosanganisira Bulawayo Residents Association, Confederation of Zimbabwe Retailers Association, Apostle Christian Mission of Zimbabwe neGrain Millers Association inotungamirwa navatafadzwa musarara avakakwikwidza musarudzo dzemaprimary dzeZANU-PF. Asi nyaya iyi yaraswa nedare sezvo mapurisa ayo anga achiendeswawo kumatare nemasangano aya anga amisa kuratidzira uku kare. Studio 7 yabata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema avo varamba kuti munyika mave kurambidzwa kuti vanhu varatidzire vachiti vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti MDC iri kuda kukanganisa kugadzikana kwevanhu munyika.
Yarambidzwa nokudawo kuti hakuna manpower yakakwana uye kuti zvaonekwa kuti pachaitika zvowe zvowe zvaonekwa kuti vanhu havada kuluta mashopu sezvo vari kutaura kuti zvinhu zviri kudhura, mafuta ari kudhura, mashopu zviri kudhurisirwa zvino. Saka ndo yanga iri emu yavo yekuluta mashopu. Saka ndosaka maona mapurisa achiti aiwa kwetsa toda runyararo toda kuti nyika yedu ifambe zvakanaka zvinhu zvedu zviite zvakanaka.
Saka zvinoreva kuti kuratidzira kuchabvumidzwa here muZimbabwe sezviri mubumbiro remutemo?
kuratidzira kunobvumidzwa mubumbiro remutemo section 59 asi ngazvive zvinhu zviri pamutemo zviri zvinhu zvine runyararo mutemo wedu unoti kuratidzira munhu wose akasononguka kunge achiratidzira wopetishina wonyora petition yako woenda naye unotura paunenge uchitura papetition yako asi kana zvaakuva neviolence nokuponda mashops zvinhu zvichidiwa hazvisiri mutemo iwoyo ehe ndosaka zvichionekwa kuti kana zvaonekwa kuti hazvisi kunyika kuti zviitwe mapurisa ane mvumo zvakare yekuti aiwa panguva yaino iyi hazvii hazvisi kubvumidzwa mungareve here neimwe nguva yamunodemonstrata hazvirevi kuti zvarambidzwa zvachose munogona kutsvaga rimwe zuva mapurisa aine gadziriro yakakwana moita demonstration inyaya pata chinorambidzwa
muteedzeri wegurukota ndezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muharare mukuzeya nyaya iyi tabatawo mutauriri webato remdc kubulawayo vaswedhan chiroodza
mapepa handina kupuhwa asi ndataurwa negweta rakamirira bato remdc anova advocate kutsatsapurwa ichitaura kuti mdc yakunda vemabhizimusi vanenge vakundikana saka zvichireva kuti dambudziko raapo idambudziko ratine mapurisa naro nedambudziko nemapurisa chete pari zvino
ko vamwe vakasungwa nezuro mungatiudze kuti varipi pari zvino uye zviri kufamba sei panyaya
tarambidzwa kuvaona nezuro takarambidzwa kuti vape chikafu hama dzavo dzarambidzwa dzivaone saka hatitorina chokwadi kuti kune utsanana here ivo vari kugutsikana here nekubatwa kwavari kuitwa nemapurisa ikoko hatitorina ruzivo nokuti paiswa cheni yeki kucentral police station yekurambidza vanhu vemdc kuti vasapinde mhiri kuenda kumastocks ikoko saka pari zvino hapana chatiri kuziva kuti pakamira sei tinodayira kuti mangwana tinogona kunovaona kumatare edzimhosva
tiri kunzwawo kuti guta rese razara mapurisa mauto nevasori zviri kufamba sei
ichi chokwadi kutaura kwandiri kuita ndirikutaura ndiri pamuzinda wemdc panza apa pane mapurisa anokwana mashanu pane vamwewo vasori velaw and order pane vamwewo veamy vakamboitawo mhirizhonga muna 2011 vatoziva vakamira panza apo vasingazivi ndechekuti tinotovaziva kubvira kare panewo vecio vane dzimotokari dzavo dzakapakwa kunhiri kumativi uko ndingangoti ndichiwedzera ipapo nezuro pane inonzi drone chindege chinoshandiswa neamy inge ichitendera muguta munomo panewo helicopter gunship yatakaonawo masoja marimwe zuro enge ari kumpopoma nekuluvhevhe tichitarisawo futi kuti pamawhatsapp pane zvinhu zviri kuposta nevanhu vari da kukanganisa urongwa hwedu asi isusu hapana chataita chingave chinzi chine mhirizhonga mukati saka ndinoona kuti kuita kuri kuita ava vesecurity kuda kudenha mdc kuti vagozoti mdc ibato rine vanhu vari violence sekutaura kwavanoita kana vachinyora muchingezi
vaswedhan chiroodza vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato remdc mubulawayo vange vari parunare mubulawayo makare vatungamiri venyika dzemusadak kusanganisira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vari kutarisirwa kupeta musangano wavo wepagore kana kuti sadic summit kutanzania vatungamiri ava vari kutarisirwa kubuda nezvisungo zvinobata nyika dzekuchamhembe kweafrica idzi nezuro mutungamiri wenyika yetanzania vajohn magufuli vanenge vavisa chigaro wesadak vakazivisa kuti sadak inoda kushanda kuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe neamerica britain nenyika dziri mugungano reeu zvibviswe danho iri ratambirwa nemufaro nasachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reparamende vari nhengo yezanu pf vachimirira makonde vakindness paradza
sadiki yagona kuti yaita resolution yekuti aiwaka zimbabwe maimboti imi masanctions ari targeted muchiti ndava mugabe nemudzimai wavo zvino iye zvino hapasisina kuti masanctions achivepo nekuti chekutanga takatevedzera constitution tikaenda kumaelections ma2018 maelections akabuda zvakanaka Zanu PF ikawina, MDC ikaruza. Saka kana waruza unomirira 45 years. Saka apa hapasi sina kuti masanctions ndechi.
Asika pane zvakawanda zvakataurwa nehurumende yeAmerica kana naiyo European Union kuti zvitange zvaitwa zvirangwe zvisati zvabviswa kunyanya kuvandudza mimwe mitemo inonzi inotyora kodzero dzevanhu.
Iye zvino kwatiri kuparlament uko. President vakati varida pachavo ivo vega vakati vanoda kuita ma political reforms, ma law reforms, media reforms. Zvaidiwa nevakati tarira masanction ende takaita tikuita iye zvino taita takabvisa posa tikaita mopa iye zvino takabvisa aipa tikuisa iye zvino tikutotanga svondo rinouya tikutofamba tichibvunza vanhu nebill no one refreedom of information bill tirikufamba naro Zimbabwe Media Commission bill riri kutouya tikufamba naro Zida bill takapedza iye zvino pari kuvhura parliament tiri kutopinda muparlament kuti tizvifambe takadaro. Saka zvavakati tiite tiri kuita. Iye zvino mushande commission yaAugust 1 tiri kuimplimenta zvamarecommendations tiite hurumende iri kuita. Yavakati iyo zvakataurwa nemaobserver pamaelections paya, international observers, EU observers, Commonwealth observers, wese aida koobserva tiri kuita implimenti zvavakati tiite marecommendations. Saka tiri kufamba nezvavakati tiite. Saka masanctions achiri kutsvagei pakadaro ndozvataura nesabhiki. Ndotaka sabhiki yakuti hatichaziva kuti masanctions ramuri kuda kana zvazvino. Saka yati aiwa masanctions taakutaura nemutauro umwe chete sesabhiki kuti aiwa ichi zvekuti Zimbabwe ichiramba iri pamasanctions hatichada ndozvakataura nesabhiki.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vaparadza vari kuti nezvakaitika musi wechishanu zvinogona kunetsa kuti vekunze vati zvirango izvi zvibviswe vachipomera mapurisa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa haana kutyora kodzero dzavanhu. Vanhu ndovakatyora kodzero dzavo. Koti yakati iyo aiwa imi kuratidzira kwamuri kuda kuita hakusi pamutemo imboregerai dai vanhu vakaregera.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Zvakadaro vaMagufuli vari kushorwawo nevamwe vanopikisa nevanopira kodzero dzevanhu vachipomerwa mhosva yekusaremekedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muSadag. Sangano reCommittee to Protect Journalists kana kuti CPJ rakurudzira vaMagufuli neSadag kuti vaone kuti kodzero dzevatori venhau dzaremekedzwa. Sangano iri rati haresi kufara nekutsakatika kwemumwe mutori wenhau muTanzania Azori Gwanda uye kusungwa kwevamwe vatori venhau munyika iyi nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe, Zambia, Mozambique, DRC nedzimwe nyika. Bato rinopikisa reMDC rainge ratumirawo mumwe mutevedzeri webato iri vaWashman Ncube nemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvare Gladys Hlatshwayo kumusangano weSadag kuTanzania uku. Vaviri ava vadzoka munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvare Hlatshwayo.
Takafamba zvakanaka chaizvo vaZulu, takanga taenda tichitungamirirwa naVice President Professor Washman Ncube tichinotaura nevakuru veregion tichivaonesa maererano nekuipa kwaita munyika. Saka tasa nyaya dzeupfumi idzo dzanetsa zvizvarwa zveZimbabwe. Tinoziva isu kuti tiri kupedza maawa anosvika iwo 18 pasina magetsi. Mitengo iri kukwira muzvitoro, masalari evanhu haasi kukwira. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika endi izvozvo zvinoita kuti kusavawo nekugadzikana munyika. Endi kana kukasava nekugadzikana munyika kunovawo nekusagadzikana muregion yedu yeSouthern African Development Community. Asi tanga tisiri kungotarisa chete mamanifestations ecrisis yemuZimbabwe, tanga tiri kutaurawo nemaregional leaders tichivataurira kuti dambudziko remuZimbabwe idambudziko rematongerwo enyika. Election yatakaita kana sarudzo yatakaita muna 2018 isarudzo yakabirirwa, naizvozvo ndosaka tichiti isu seMDC hatibvumirani neutongi hwava Munangagwa kuti ndivo president venyika ino. Hatibvumirani nazvo nekuti sarudzo iyoyo haina kufamba zvakanaka. Ndo zvinoita kuti macitizens vasave neyatingati pachirungu confidence muhurumende yava Munangagwa. Havakwanisi kuenda mari mubhengi, havakwanisi kutrusta hurumende nekuti inofuma ichichinja mapolicies zvisina kubvumirana nezvirwa zveZimbabwe zvisina kubvunzwa kuti zvirwa zveZimbabwe zvinofungei panyaya yemapolitics iwawo. Saka ndiwo dambudziko ranesa nyika kana kuti yatingati legitimacy crisis yati kutaura isu kumovement for democratic change. Ndiwo zvakanga tiri kutaura maregional leaders kuti vanzwisise dambudziko reZimbabwe uye vapindire mudambudziko irori zvisati zvasvika pakashata.
Saka munoda kuti vatungamiri vesadhaka ava vaite sei chaizvo?
Tanga tiri kufunga isu kuti dialogue kana kuti hurukuro ndo dzinopedza dambudziko ririmo muZimbabwe. Tichiona kuti mareforms aitwa mareforms anoenderana nezvesarudzo, mareforms anoenderana nenyaya dzemedia, nenyaya dzemasoja edu kuti vave vari professional nezvimwe zvinhu zvese zvakadaro. Ndo zvinhu zvatiri kutaurirana nemaregional leaders kuti vanzwisise uye vapindire dambudziko risati ranyanya. Uyezve tanga tiri kuvataurirawo tiri ukoko ndofunga tese takaona zvakaitika mushure mokunge bato redu removement for democratic change raida kuratidzira murunyararo nekuneseka kwaitika zvizvarwa zveZimbabwe. Asi tinoona isu kuti takarambidzwa vanhu vakarohwa vamwe vakaabductwa nezvimwe zvinhu zvese zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvakati tiri kutaurira maregional leaders kuti tarisai muone zvaakuitika. Ndo saka tiri kuti dai mauya matiyananisa nguva ichipo zvisati zvaenderera mberi.
Asi mungati vatungamiri ava vari kunyatsonzwisisa here zviri kuitika muZimbabwe, nekuti mashoko atiri kunzwa ari kungoti vari kutivo zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu ngazvibviswe, asi vasingataure nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu?
Ichokwadi izvozvo tine dambudziko rakanyanya kusouthern African development community. Ndiyo saka tiri kunyanya kufokasa ukoko tichiita hurukuro nemaregional leaders kuti vaandastende dambudziko irori.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvare Gladys Chachwayo vachitaura vari parunare muHarare.
Inini ndinoitwa Shinkoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tina vaBlessing Piri, umwe wevechidiki ane chirongwa chine chinangwa chekubatsira vanhu vasingadzwi zvakanaka. Regai tiende kuna vaPiri tinzwe zvizere pamusoro pechirongwa chavo. VaPiri, ndinomukamuchirai muchirongwa.
Ndinotenda.
Takakuonai paTwitter muchinyora muchiudza vanhu kuti vari kutsvaga rubatsiro, uyai kwandiri. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pechirongwa chenyu.
Alright, ndinotenda. Chirongwa chandiri kuita, ndiri kuzama kubatsira vasinganzwi nevasingatauri, ndichivabatsira nemalive anokwanisika kushandisika mushure mekunge magetsi aenda, anonziwo maintelligent rechargeable lights. Malights aya ari kuuya kuzobatsiridza dambudziko ratikatarisana naro senyika rinova iro dambudziko remagetsi. Magetsi ari kuenda mangwanani mambakwedza, zuva risati rabuda kuma5 AM chaiko, ozodzoka zvakare usiku vana varara kuma10 PM. So takada kutarisisa vanhu vanogonenge vachisangana nedambudziko guru panyaya iyi, vanhu vasinganzwi uye vasingatauri. Nekuti kuti vataurirane, vanhu vanoshandisa iyo sign language iyo inoda kuti unge uchionana nemunhu uri kutaura naye. So kana kusina magetsi, kazhinji kacho havatotauri havakomunikete pache zvavo vave kuzomanikidzwa kuti vanotenga makendizi, zvinova izvo zvinoisa bedeni pamari dzavo. Because takada kuzvitarisa, vanhu vakasaidzirwa nechokure vari economically marginalized.
Chii chakanyatsoita kuti muve nechivimbo chekuda kubatsira vanhu vari kurarama nemadisabilities?
Chikatidzekei mupenyu wangu ini takazvarirwa ndikakurira mumhuri iri mucommunity iyi. Mai vangu vakange vasingafambi, baba vangu vanga vasingafambi, saka mukukura ndakave nemhanza yekuti ndichikwanise kuona firsthand matambudziko avanosangana nawo. Kazhinji pane zvinhu zvose zvinoitika, pfungwa yangu inokurumidza kumhanya kuti ko uyo asingafambi, ko uyo asingaoni, ko uyo asinganzwi tambudziko randikasangana naro iri ari kusanganawo naro zvakamira sei o zvakadii.
Vanhu vari kurarama nemadisabilities aya vakatarisana nematambudziko akaita zvese?
Tinongoti pane matambudziko maviri. Chekutanga tingangoti underrepresentation, havana kumiririrwa kwakakwana. Then dambudziko rechipiri ndinoona riri kwatiri isu secommunity, hatisati tasvika danho rekuti tizvione sevanhu vakafanana, tichiri nekakutarisira pasi, tichiri nekakunzwira tsitsi kune vanhu vanorarama nemadisabilities. Izvi zvinonyatsoda kuti pave nedzidziso dzakakwana kubvira kumachechi, kubvira muzvikoro, vana vachiri vadiki vachidzidziswa kuti kana iwe uchitaura wakangofanana nemunhu uyu asingatauri, kana iwe uchiona wakangofanana neuyu asingaoni.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Nguva ndiyo yadyanana mukoma piri tichipeta chirongwa. Ndanyikumbira kuti muudzewo vateereri kuti kana vaine chivimbo chekuda kubatsira vapiri nechirongwa chavo, kanawo kuwanawo rubatsiro kubva kuna vapiri, munobatsika sei?
Ndinobatsika panharembozha. Hamba dzangu dzinoti 0775256880.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Vapiri, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki mukoma.
Tinotenda.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganai padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. BigMike3BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Muri Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Praxidis Jeremiah achitipa chirongwa chezvitendero chatinopakurirwa natanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri simba
rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba.
Tinokugamuchirai pachirongwa zvechitendero paStudio 7. Ari kukugamuchirai muchirongwa ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina Minister Kwenda.
Wellington Kwenda, ndinoshumira ndiri kukereke United Methodist All Saints Zimbabwe Fellowship inowanikwa iri kuDallas, Texas. Harizvino ndokwandiri kubata ndini.
Muchange muri kuchirongwa kana kuti kumusangano weconference yeCFI kuAtlanta kuGeorgia?
Ndizvozvo chaizvo. Tichange tibatana nevamwe vose vatenderi vedzisvondo dzakasiyana-siyana kuguta reAtlanta, Georgia, twa 30-31 September, gore rino rira 2019.
Saka chinangwa chaicho chekuti munge muchiita musangano wakadai chii chaizvo?
Ndinotenda kuti vakaronga vakuru vazvo vane donzvo rekuda kungoti vanhu vakwanise kusvika pakukurudzirwa pangonamata kwavo nemukufamba mukutenda kwavo muna Mwari, nekuyanana pamwe chete sevanhu vari kunamata vari mudiaspora vakabva kuZimbabwe, vachingorangaridzwa manamata ataita tiri kuZimbabwe, nekuda kuti vakawanda vacho vasangana netsikawo dzechingezi dzevanamatiro dzemuno. Vamwe hadzinyatsovaitiri zvakanaka, vamwewo vanenge vachinge vasuwa kamuna machero kataiita tiri kumusha. Saka vakawanikwa vachinosangana nevamwewo vekumusha vari panzvimbo imwe chete tichinamata tichitaura nemutauro wedu tiri panzvimbo imwe chete kudaro vakawanda zvino vaitira zvakanaka ende vakawanda vacho zvino vanonzwa kukurudzirwa mweya yavo nekusimudzirwawo pavanenge vachizodzokera kumaguta akasiyana siyana avari kugara vachishanda vari imo munyika inoyi yeamerica.
Nguva dzedu ndodzisachatibvumire kuti tirambe tichienderera mberi neurukuro hwedu, asi ndokupai mukana wokuti mutipe vhesi rekusimbisa vateereri.
Panapa ndine ndima inobva pana John chapter 15 verse 14 inoti, "You abide in me and I in you." Saka tinoti naMwari nekuverengwa kwesoko regai ndisvike pandinonamata. Mwari vari kumusoro kudenga, tinokutendai, tinokuongai, tinotenda Mwari kuti imi makataura mushoko renyu makati, "Abide in me and I abide in you." Mwari tinotenda kuti Mwari Baba tikagara mamuri, imimi mukagara matiri, tinotaramuka padyo nechivi. Tinonamata tichikumbira kuti tipeiwo simba rekundiso, simba rekuti tirambe tichitsvaga kudokwairira kuti tigare tiri mamuri imi Kristu. Nokutendai nenguva iyoyi yekutaura pamhepo nenguva yekukokeredza vanhu vese kuti vagouyawo kumusangano. Mwari tikwanisei tigonesei kusvika tichisangana kumusangano nemuzvirongwa zvinotevera. Mwari ndimi makasika munhu, ndimi makasika pfungwa dzake, vatungamiriri nevasiri vatungamiriri. Soko renyu rinototaura iro richitaura kuti mwoyo wemutungamiriri uri mumaoko menyu, unoende mberi, ndimi munoutungamirira nekwaunoenda nako. Mwari onai zviri kuitika kunyika yedu yeZimbabwe. Mwari vanhu vari kurohwa, vanhu vari kudzvinyirirwa. Tinonamata Mwari Baba tichiti, Mwari Baba batai, Mwari Baba vanhu vese vakuwara, Mwari Baba mumaprotest anga achiitika nemademonstration anga achiitika, porisai vanhu panyama yavo uyezve muporese vanhu pamweya wavo. Mwari Baba kushushikana nekurwadza kuitika munyika yeZimbabwe, Mwari tinoti ngakuchipera, ngakuchipera Mwari. Vanhu kurwadziwa kwese kwavari kuita Mwari tinoti, Mwari sanganai navo Mwari, mupomodze Mwari Baba, muwanze nyasha dzenyu panyika yekwedu yeZimbabwe. Tinonamatira Mwari Baba ivo vari muutungamiri kuti Mwari Baba batai pfungwa dzavo, Mwari Baba vasvike pakuonawo Mwari pavari kukanganisa. Mwari tinonamata tichiti vese vatungamiriri vakwanise kutungamirira nenjikero dzinobva kwamuri, vatungamiriri vachifunga vanhu vasingazvifunge ivo. Tinonamata Kristu kuti tungamirirewo nyika yose yeZimbabwe. Taramba kudeuka kweropa, taramba kuurayiwa kwevanhu, taramba kukuwadzwa kwavanhu. Mwari Baba tanamata nekusaiswa mberi pechigaro chenyu muzita raYesu Kristu tenzi tanamata nekutenda. Amen,
amen. Tinokutendai Minista Kwenda nekuti pashoko pamwe chete nemunamato wekunamatira nyika yedu yeZimbabwe. Kune avo vakateerera pane ino nguva vanga vasati vanyoresa kuenda kumusangano weChristian Fellowship International CFI kuGeorgia kuAtlanta, hanzi nguva ichiripo kusvika nemuvhuro. Tabva tangosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuoneka iyi ndiPraxedes Jeremiah.
Aiwa, tinotenda zvikuru PJ. Tichitendawo zvakare chikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa, "Jesu isimba rangu." Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Wange yaita Mangange 2-2 neDynamos. Capes United yakunda Highlanders 2-1. Herentals yarowa ZPC Kariba 1-0. Mushowani Stars yarowawo Ngezi Platinum 1-0. Kuchiti Triangle yakunda FC Platinum 2-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa arambidza MDC kuratidzira muBulawayo mangwana, asi MDC inoti kuratidzira ikodzero yemunhu wose munyika, ichishorawo kutumirwa kwevasori nemauto akawanda muguta iri. Vatungamiri vemunyika dzeSadak vopeta musangano wavo mukuru wepagore muTanzania nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Standekile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisendaba.